Vachitaura pamusangano waitwa nhasi muguta remasvingo, vemabhizimusi vaudza gurukota rezvekushanyirwa munyika, Dr. Walter Mzembi, kuti vagadzise nzvimbo dzinomhara ndege kuitira kuti ndege dzinotakura vanhu dziuye kudunhu ravo nevashanyi vekunze vakawanda. Mashoko aya anotevera kudzikira kwaita mabhizimusi munyaya dzezvekushanyirwa kwedunhu iri, sezvo vakawanda vari kuti havadi kufamba nemigwagwa yenyika nekuti haina kumira zvakanaka. Vashanyi vanonzi vanosarudza nzvimbo dzinosvika nendege vachitora nguva shoma dzakaita seVictoria Falls, vachisiya dzakaita semasvingo eGreat Zimbabwe nenzvimbo yemhuka yegona rezvoo kuchiredzi. Vafanoti Matura, avo vanoita zvemahotera uye vari sachigaro wemasvingo Publicity Association, vanoti vashanyi vaderera nekuti havari kutora nguva yakareba vachifamba nemugwagwa.
Taura chokwadi, vainzi vakaderera. Tinoona kuti vashanyi kazhinji vakapfuma pamari asi nguva ishoma. Saka kuti vawande tinoda ndege kumasvingo, tinoda ndege nokuti vashanyi vedu kazhinji vanouya vane atingati maitinerari kana kuti urongedzwa hwamafambiro avachaita. Saka kana tiine ndege yonoo kuti kubva kuHarare tosi our main international airport inolinga vashanyi vedu neZimbabwe, tinoona kuti kubva kuairport kuya kuno kumasvingo kuno kutown uno mumuCBD mushanyi anoda 45 hours nerod, asi kana paine ndege just need 30 minutes. Saka nao nokuda kuti hatina mashedyu flight kuva kuti vashanyi vatinowana vashoma nokuti vanomanyira kunzvimbo dzine ndege nokuti with air transport kufamba kwokukurinyira.
Nyanzvi mune zvekushanya nekushanyirwa vaFredi Kasese vanotiwo mamiriro akaita mugwagwa mikuru yenyika haana kunaka nekudaro vashanyi havadi kufamba nemo vachityira njodzi dzinosaka vasiri kuuya kumasvingo.
Kufamba nendege kunodzikisa nguva yekufamba munhu achibva panzvimbo achienda kune imwe nzvimbo. Zvinoita nyore kune munhu ari ngoti ndoda kuya kwezuva chete kuzoona Great Zimbabwe odzokera kwaada kubva. Saka zvinoita nyore kana munhu afamba nenzira yedu isachagadzirwa iyi. Pane njodzi dzakawandisa dziripo, injodzi yemhuka. Chechipiri, iyo rodhi yacho pachayo haina kunaka. Chechitatu, nguva yaunotora kuti ubve kwauri kubva uchinosvika kwauda kunosvika inorebesa zvokuti hauzokwanisa kuita zvimwe zvinhu zvauda kuita sei zvauda kuita munyika ino panguva imwe chete.
Vamuzembi vaudza vanhu ava kuti hurumende ichavandudza nhandare yendege yemasvingo pamwe neyeBuffalo Range kuchiredzi kuita kuti vashanyi vakwanise kuzoona masvingo eZimbabwe ane mukurumbira pasi rose pamwe nemhuka kugona rezvou nekusave conservancy. Vati kutanga mwedzi unouya hurumende ichadzosa ndege mumasvingo kuti dzitakure vanhu nevashanyi kuti dunhu riwane mari yekunze zvinozoita kuti mabhizimusi asafe.
Vanenge vachida kuuya kuno totora Victoria Falls semufananidzo. Victoria Falls iye zvino vana mabookings anoita mwedzi mina mitanhatu yamaadvance bookings vatoremerwa nebhizinesi racho. Vanhu vanosvika Victoria Falls kuya havachakonektiwi kuna mama destinations akaita sana Ancient City of Great Zimbabwe kana vana chimani mani. Vanenge vachida kuinda ikoko but vanobvunza kuti ndinofamba sei. Votaura kuti kana vachiinda kunofuura nokubhuruwayo wobva bhuruwa wosvika masvingo wozosvika kuchirezi kana achida kuuya kusave valley semufananidzo. Asi jeni iyo ichitora 20 minutes kana uri kufamba nendege. Saka toda kuti tichiita kukokota matourist anosvika munana Victoria Falls mahubs yedu neHarare vachitanga kushanyira dzimwe nzvimbo kuti zviitike izvozvo zvinongoitika kana taisa an airline service inokonekta Harare maVictoria Falls nana masvingo nana Buffalo Range yaristira kuzviitanga munana November.
Mukuru mubazi rezviwanikwa nekuchengetedzwa kwazvo mumasvingo vanaf momandima vanoti ndege dzikauyiswa kumasvingo vashanyi vachawedzera.
Ya, ndinoona kuti kana pakauyiswa ndege kumasvingo in terms of our numbers dzemavisitors anouya kunzvimbo dzedu dzakakosha munomasvingo province dzinoimprova.
Vamwe vataura vati Zimbabwe inofanira kugadzira chimiro chayo panyaya dzematongerwo enyika pamwe nekodzero dzevanhu kuita kuti iremekedzwe nenyika dzine vanhu vane mari yakawanda vanokwanisa kushanyira Zimbabwe vakasungunuka. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandhi Maramba.